Ini ndini jonga kandemere msiti ene msiri na udzanasi shishano kurume 22, 2019. Guru kotarunwana nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa vanoti mauto achiri mubishire kutsvaga mitumbi yevanhu vakashaya munjodzi yedutu mupengo kana kuti tropical cyclone Idai. Sangano reInternational Organization for Migration rinoti uwandu hwevanhu vafa munyika hunosvika pamazana maviri nemakumi mashanu nevapfumbamwe. Zimbabwe yotarisirwa kutanga mangwana kubatana mukuchema vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamo emvura kuManicaland nemasvingo. Mutori wenhau achirwira kodzero dzevanhu Senzele Ndebele omiswa pamberi pedare kuBulawayo nhasi. Zimbabwe Warriors yombodziviswa kupinda muNational Sports Stadium umo vari kuita gadziriro remakwikwi eAfcon neCongo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yematambudziko asangana nenyika nekuda kwedutu mupengo Cyclone Idai iro rauraya vanhu vakawanda kuManicaland nemasvingo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave.